ndingangoti typhoid ndakwanisa kuti idzike because even vanhu vakaadmitwa chaivo namba yavo ndatombocheka kuIDH inova ndiyo infectious disease hospital yegweru kunova ndo kune vanhu vese vane dambudziko retyphoid ramanyoka irovo vanga kwatosara vanhu 7 endi chandisina kuzokwanisa kuita hangu ndechekucheka kuti kuhospital kwasara vangani because nezuro pandakacheka kuma 10 o'clock manheru kwanga kune vanhu 6 chete
kusvika pari zvino pane vakafa vanoita vangani
vakafa vakakonfemewa kuti ityphoid i4 but tine vamwe 2 vari kunzizvo vachiri under investigation vanofungidzirwa kuti vakafa netyphoid
mati imimi zviri under control tatanzwa kuti vanotengesa muguta vakanzi ngavabudemo nemapurisa ekanzuru
vatakati vabude muguta havazi vanhu vagara vachingotengesa tine mhando mbiri dzevanhu vanotengesa kune vanhu vakatenderwa nekanzuru kuti vanotengesa vari panzvimbo dzakasarudzika ivavo vanhu vakaita seivavo vanhu vaya vanenge vakaongororwa pautano hwavo vakaonekwa kuti havana even havasi makeriya ena typhoid havasi makeriya ezvirwere ende vachizikamwa kuti vachabata chikafu but vanhu vari kunzi budai mumastritu vanhu vari kuoparata zviri kunze kwemutemo vanhu vatisina kana rekodi yavo ndo vatinoti maillegal vendors because muchaona kuti typhoid ikai yanga yakangova kumukobha 15 nekumukobha 18 nekumukobha 20
chakakonzera izvi kuti typhoid iwande munzvimbo mbiri dzamataura chii
kufungidzira inogona kunge iri ishi yekuti mvura yakasangana nemasuwa kumaarea ikoko but not mumainline pari zvino marizautos atiinawo inoratidza kuti haina salmonera taifi paipapa patakambosuspekta kuti mvura yedu inogona kunge yakaita koneaminechitere pakambovhagwa vanhu mvura paya
ndokuti
masuwa
ndizvo zviri kutaurwa nevari kugweru residence trust kuti city council haisi kugadzira mvura yakachena yakakwana saka paita chirwere chetyphoid
dai city kanzoka yanga isiri kugadzira mvura yakachena dai tisina dambudziko kumaarea atataura matatu dai tine dambudziko mugweri wose
mungada kuudza vanotengesa mumigwagwa kuti chii
mvura yedu yakachena it is safe for drinking yakachena mvura yegweru takaramba tichidzokorora kuti hatina kuti mavhenda makonzeresa typhoid but tiri kuti typhoid yatova mugweru zvii zvimwe zvinokonzera kuti typhoid irambe ichiparara ngatichiregai kuramba tichiiparadzisa